Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncube pamwe nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudla mumashoko avo kuvatori venhau. Vaviri ava vati zvaitwa neIMF izvi zvichasimbisa mari yemuno. Vati mari iyi ichashandiswa zvakajeka kutsigira mabasa eutano, dzidzo, vanotambura, kusimudzira maindustry, mabasa ekurima, kugadzirisa migwagwa nezvimwe. Vati imwe mari yabva kuIMF iyo yapiwa Zimbabwe pasi pechirongwa chespecial drawing rights ichashandiswawo mukurwisa COVID-19 nekutenga nhomba yekudzivirira denda iri. Asi mamwe mapato anopikisa munyika audza Studio 7 kuti vaNcube vanofanira kutsvaga mvumo yekushandisa mari iyi kubva kuparamende. Mumiriri weHatfield muparamende Dr. Tapiwa Mashakada veMDCT vanove zvakare gurukota rinoona nezvemari mubato iri vati zvakakosha kuti Zimbabwe yawana ruyamuro rwokusimudzira upfumi hwayo panguva ino yeCOVID-19. Vatiwo chinodiwa chakakosha kuti mari iyi ishandiswe pajekerere. Vati dare reparamende rinofanira kuva nechekuita nekushandiswa kwemari iyi.
Asi ndaifunga nechekuti Minister of Finance zvaakambotaura aifanira kuzoya kuparliamendi wozoibhajeta mari iyoyo ichipindawo nokuparliamendi kuitira kuti igokwanisa kumonitwa kuti yafamba sei. Imwe yacho haifani kupedzwa, mari iyo haifani kupedzwa yese. Imwe yacho haifanira kuchengetwa kureserve bank samareserves yedu kuitira kuti pazvinozoshata futi tiveti nemareserves anotibatsira.
Izvi zvatsigirwa nemutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo avo vaudza Studio 7 kuti paramende ndiyo inomirira vanhu nekudaro ndiyo inofanira kugara pasi kuti mari iyi yoshandiswa sei. Vati vana veZimbabwe vanofanira kubatana mukuona kuti mari iyi yashandiswa zvakanaka.
Tofanira kuti tibatane pamwe chete sevana veZimbabwe timise hunhu hwakadai kuti mari ichinge yauya yakadai yabva kune vanoda kuti zvinhu zvifambe munyika ishandiswe zvakanaka, nekuti Zimbabwe inyika yedzimwe dzine vanhu vari kutambudzika vakabatwa zvakanyanya nechirwere cheCovid ichi, kunyanya nyaya dzezvekudzidza. Munoziva kuti vana vanga vasakwanisa kuti vadzidze muzvipatara. Haiwa, hatingatauri mari dzeCovid dzaibiwa, munotozviziva pane vamwe vakazotosunga vakabva varegedzwa nenyaya yekuba mari yeCovid. Saka nyaya yehumbavha ndo yatinonyanya kutyira panyaya yemari iyeye.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato reZANU-PF sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti mari yabva kuIMF iyi hachisi chikwereti, nekudaro inofanira kushandiswa zvine ungwaru.
Uye chakanyakukosha ndechekuti mari tinge tichiisa mune zvinhu zvinobatika, tinge tichiinvesta mune maprojekt anobatika uye mune urongwa hunoshandura upenyu hwevanhu, livelihoods and well-being yevanhu. Munoziva pari zvino nenyaya yeCovid nekusafamba zvakanaka kwakuchiita upfumi hwedu, vanhu vakawanda vari kutambudzika, about 7 million Zimbabweans in extreme poverty.
Vatiwo mari iyi inofanirwa kushandiswa panyaya dzekuvandudza mabasa emvura nekugaya magetsi, vachiti kana izvi zviripo vekunze vanouya kuzosima mari dzavo munyika.
Maonero angu yenyaya yewater and sanitation, nyaya yemagetsi, I think tinofanira kuisa mari yakawanda ikoko kuitira kuti vanhu vese vakwanise kunge vaine access kunyaya kumvura yakachena, mungava muzvikoro, mungava mudzimba, kungava kumabasa nekuwanawo magetsi kuitira kuti upfumi hunge huchiwandudzika.
IMF yakapa nyika dzepasi rose $650 billion emabhiriyoni emadhora ekuAmerica kuti dzisimbaradze upfumi hwadzo uhwo huri kuvhiringwa nedenda reCovid-19. Mune imwewo nyaya, komisheni inoona nezvekushanda kwevatongi vematare munyika yeJudicial Service Commission kana kuti JSC nhasi yazivisa kuti bvunzo dzekutsvaga vatongi vapfumbamwe vedare repamusoro izvo dzakambomiswa zvichitevera kuvharwa kwenyika nekuda kwedenda reCovid-19 dzave kuzoitwa svondo rino uya kutanga musi wa 30 Nyamavhuvhu kusvika musi wa 1 Gunyana. Pane vanhu 35 vachapinda mubvunzo idzi, vanosanganisira mukuru wevatongi vematare amagistrate kana kuti chief magistrate vamuna Mato Mutevedzi. Muchiziviso chayo nhasi, JSC yati bvunzo idzi dzichaitirwa kuhotera yeRainbow Towers. Munguva ino yedenda recovid-19, JSE inoti haisi kukurudzira veruzhinji kuti vaende kubvunzo idzi ichiti dzichange dzichiburiswa pamadandemutande ayo eFacebook neTwitter uyewo panhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.